Mapurisa ekanzuru anonzwa mukarunyanhirira chipwanyamisika yevanhu vanotengesera mumigwagwa yemudhorobha reHarare. Zvinonzi nevanotengesera mumigwagwa ava zvakonzera kuti vasare vasina chekubata. Mumwe wevanotengesera mumigwagwa ava uye ari mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vanhu vanotengesera mumigwagwa reMobile Youth Foundation, vaPeter Jack, vaudza Studio 7 kuti vazosara vosvika pavanotengesera. Mapurisa ekanzuru asakadza nzvimbo yavanotengesera.
Sure, kanzuru yauya kuma 4 vaisvika vaya reader place yenge nemamembers edu iri kona Julius Nyerere na Jason Moyo. Vavatora tendi vavapwanya matables ese, vavatora zvinhu zvevanhu, vavasunga vanhu vangu varipo varohwa vanga vakagaidha vanokwana kuita 7. Vavavavharira pacouncil office. Kumaround kuma 6 ndasvikapo. Vandafonera lawyer, vavaramba kuti vaonekwe na lawyer bosi. Mumwe wacho one angakwara zvakanyanya. I'm not so sure because now kwanga kwakuya mamwe ma areas avanga vachisunga. Information yandanzwa pandasvika kupolisi pari kunzi pane one angakachinze anga ato conscious kubva makuseni, because hapana vanga vachirambidza kuti vanhu vawane rubatsiro rwokunorapiswa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe kana kuti NAVUZ, muzvare Lucy Makunde, vati varwadziwo zvakare nekuparadzwa kwaitwa zvinhu zvavanga vachitengesa.
Zviri kuratidza kuti zvinhu hazvina kutomira musha, because kana isusu takatarisa National Vendors tikutaurwa kuti ndo zvinhu zviri kuraramisa vanhu, but kana vachiuya vachiita muitiro iwoyo kuti vanouya vachiparadza, kunyange nekuparadza, nyange mukatarisa muri kuona kuti matebo chacho aparadzwa, hazvisi kumeka sense. Because segovernment inofanira kuti ichitotorawo matanho ipindire panyaya dzakadai so, because nyaya iyi kai yakutoda kuti even government inge ichipindirira, because vamwe vanhu vari kutumwa, vanhu vari kungotumwa zvekutoti ukazotaura neexcide anototi isaisi mhosva tiri kutumwa. So unonyatsoona kuti vanhu vari kutoona zvinhu zvatiri kushitiswa hazviite.
VaJack vanoti pane vanhu vanotengesera mumigwagwa vanodarika 90 vasungwa muHarare mushure mekuramba kubviswa munzvimbo dzavanga vachitengesera.
Right, zvavanga vakuita ndezvekuti after ipapo vanga vakungoti munhu anenge angosvika auya kubasa akangosvika pazvinhu zvake vakanga vakungotora vachirova vachibva vaisa mumacouncil offices avo. So far so pandacheka kwasungwa about 70, not only kubva panapa but kubva panapa nepakopakabhana nepafootbridge apo vanga vachingotora vanhu vachisunga. Isusu tiri kutoti dai council yamira zvairi kuita, nokuti yakanga yakapromisa kuti haisi kuzoshandisa violence. Takaona kuti vari kushandisa violence yakasimba. Saka at the meantime semavendors tiri kutotarisira kuti mangwana tiri kuuya tichironga pano vatidzorere matende yedu, as long as pasina proper programu yavari kuita kuti vanhu vakaenda kunzvimbo iyoyo vanowana sei macustomers. Vanhu vakaenda kunzvimbo yavari kutaura idzodzo dzakagadzirwa here zviri proper, zvinosanganisa zvinodikanwa kuti munhu anga achishandira ipapo, hatisi kuzobva mutaundi munomu.
Zvichakadai, muzvare Makunde vanoti vachakwidza nyaya yekushungurudzwa kwaitwa vanhu vanotengesera mumigwagwa nekanzuru kumatare edzimhosva.
Isu senavhudzi tiri kuendesa, tichavaendesa kukoti, tioda kuendesa kanzuru yachona kukoti, because tatodiscover kuti tine mamembers arohwa akuvara izvozvi raitinavo vari kuda kutonoatendwa kuhospital. So tioda kutovasuwa kuti isusu haisi mhosva kuti munhu anga ari mustreti achitengesa, ende kuti titengeseka zvinotori nezvikonzo zvekuti hatina mabasa. Tine magraduates atorimo muchivhenzi but hakuna mabasa, so ndo zvaita kuti vanhu vange vari mustreti. Saka isusu tangofunga tichasuwa kanzi yachona, then oexplaina kuti wai vari kupinda mustreti vachiita zvekuharasa vanhu, vari kusvika pakurova vanhu. After all varova, vapedza kurova vanhu, vanobva vaendesa kumapurisa vavasungisa kutaura zvindo vapara mhosva.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa ava reZimbabwean Formal Sector Organization, vaPromise Mukwananzi, vati zviri kuitwa nekanzuru izvi zvinotyora kodzero dzevanhu.
Isusu tisanganotezi, so tinosvoropodza zvikuru zviri kuitika mudhorobha. zviri kunyanyoitwa nemapurisa ekanzuru. Tiri kutofungira kuti mapurisa arimo mutaunhu hasitombori mapurisa ekanzuru. Mauto apfekedzwa nhumbi dzekanzuru. Marovera vari kuita vanhu mudhorobha haasi marovera ekanzuru. Tinosvoropodza zvikuru zviri kuitika, ende tiri kuti hurumende ngaimise nekuchimbidzika kurohwa nekusungwa kuri kuitwa vanhu muguta guru reHarare.
Asi mutauriri wekanzuro yaHarare vaMichael Chideme vati mapurisa ekanzuro yavo haana kushandisa chisimba sezviri kutaurwa nevanotengesera mumigwagwa ava.
Seguta reHarare takaudza vanhu kuti vanhu vabve panhu pasingatenderwe vaende kunzvimbo dzinotenderwa. Mapurisa edu haana kupwanya zvinhu, asi kuti vabvisa zvinhu panzvimbo dzisingatenderwe kuti vanhu vaende kunzvimbo dzinotenderwa chete. Ndozvaitika. Ndidzokorore zvakare, mapurisa edu haasi kurova vanhu, nokuti havatobvumidzwawo kurova vanhu, nokuti tinofanira kubata vanhu mune zvakanaka, asi ivo vanhu vachiteerera mutemo. Kana vanhu vachida kuita maconstitutional rights avo ekuenda kukoti nekuenda kupi nekupi, isusu hatingavadzivisi. Vanhu vanoita zvavanenge vachida kuti vaite maererano nemutemo. Chiro chinhu chese chichingoitwa pamutemo hakuna anombonyunyuta.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvematunhu vaSevia Kasukuwere sezvo vaswera vachiti varimo musangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.